Koma blessing ya panga pakaipa changati ye changati chitapa nawo kuno kuta munozva kuti kuno ku region ino ye Cabo Delgado kune ma anonzi ma terrorists. There is a group like Boko Haram which is beheading people. Saka zvanga zvichiitika ndezvekuti takauya kunoko navamwe vakomana vaviri vanga vachindibatsira anoti Manuel naJames Chihlangu ava maMozambicans vandakatora tikabva tese kubheira uko tauya kunoko. Zvakaitika ndezvekuti takabva takafamba zvakanaka but tapinda muprovhinsi yacho takangosechwa namapurisa tichibvunzabvunza vanga vasinganyatsoziva kuti tiri kudei. Vakangofunga kuti vatiyabvunza kuti komuforena anodei panguva yakadai kunzvimbo ine hondo. Saka tasvika kutaundi yacho tichida kuti tichienda kumaruzevha tichibatabata tichifirima ndokubva tamiswa namamwe mapurisa akasecha akaona pakanyorwa kuti journalist inini akaona equipment. Saka vakatanga kutimisa zvikuru vakatishungurudza zvakaipa ndopatakazoendeswa kumadifferent police station. Takwanisa hedu kuburitswa nhasi kati zvinhu zvedu zvese tikwanisa tizotora makuseni.
Saka hamuna kutozombokwanisa kusvika kunzvimbo kwamaida kuenda uku kune vanopfurikidza mwira?
Along the way zvinotangira pataiuya tichifamba murodhi mamakazara mapurisa namasoja takamboti torei torei mbijana tichiuya because zvinotangira kunzvimbo kurodhi yokuuya kuno but ikoko manje hatina kutora zvakawanda because taida kutanga tasvika mutaundi inini epemba tobvunza kuti zvakanyatsomira sei kunze ikoko. Saka hatina hedu kuzotora zvakawanda kuenda kudipi dipi chacho kwacho kwaanonzi vanhu vari kuurawa nemapanga.
Matimi makashungurudzwa makarohwa here musungwa chii chavaita kwamuri?
Havana kutirova but maquestions acho demand vachibvunza kuti inini chaizvo muri kudei muri journalist hongu but mungapinda muno muchiziva kuti kune hondo kuri kuurawa vanhu chinokupai chivindi ichocho chii. Saka chimboti nyatsokutiudzai kuti muri kudei uri journalist but unenge matumwa nedzimwe hurumende ungaita chivindi chokuuya kuno. Ndo zvainetsa izvozvo vava vekunoku vachibvunza kuti chii chamaita kuti mupereke dhamu chii here. Zvanga zvakawanda wanda zvataibvunza but kuti kurohwa hatina kurohwa hedu.
Pamutaura apa mainzwanana here vaDube nekuti vanotaura kachiputukeza ava nemamwe marudzi?
Tatisinganyanyi kunzwanana saka zvandakazoenda ndandina interpreta wangu wandakauya naye anga achiti dhraivhera futi saka ndo zvakaitika. Saka iye aedza anzi mudze izvozvo kuti tati chii ndo aindibatsira chero tati musungwa.
Zvino kunzvimbo iyi hazvina kugadzikana zvachose?
Hakunoko hakuna kana kugadzikana mukoma blessing. Inzvimbo yandingati inzvimbo yakaoma chaizvo because muforena ari kuuya iko zvino kuno kana achiuya kuno dai atore gasi because muforena wose anosvika kuno anobatwa achisechwa achidii achibvunzurudzwa unotopedzisira wava musungwa because patatiri mune usungwa muna maEthiopians mune Madagascar mune vanhu vakawanda vekusomalia vamwe saka vari kunzivavo ndo vari kubatsira Al-Shabaab iri kunoko. Saka havasati vakangokanga imomo pazitazotaurawo navo leta. Saka isusu magweta eAmnesty International nenisa yekunoku ndo vakazotibatsira kuya nestrong team yakanegotiata plus wokubata kwangu kuenc vakafona vakadii vakatumira vakaita pressure vachididi zvese nekuzimbabwe embasi.